Pakashika Studio 7 paprazi rebadminton farm kunyamandlovu nezuro maskati takawana dzimbadzi nechitsama dzakawa kwa nemapango neuswa zvichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe neofisi ya deputy sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve paprazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo ambuya Sihle Hadebe vakati vakatanga kugara paprazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu achipisirwa musha wavo. Asi vakatsidza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu. Asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvise nehurumende apa. Haikwana mumwe munhu abuye pano kuti tibvise isu. Iye ndiyana anotibvisa pano. Kana ane mubhobho wake ngauye ativuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailindi Westvanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Dauya maporisa makuseni azochisa musha wangu, so handina ndaa yokugara. Ndokugara kumushasha ndainza kusipaya kuti ndigare ndirare navavana vangu. Ndokara panapa kupera kuze kurunga kuti mbe vasisanga.
Mumwe mugari vafanwel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nempasha dzangu, ndandine trousers ndandine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto ezipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
Iwa wondering kuti munhu uyu ari kupisira vanhu kuti ari kuklema kuti land iyi ndeyake, akaripiwa nani land yacho iyoyo? Because land ndeye government. Purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu. It's more than 5,000 hectares, munhu one. Hakuna even one thing tiriona. Bush all over. Iwa wondering kuti what's happening.
Purazi rebadminton iro rinonzi nderava Luke Siziva riri makiromita makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti purazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vova Siziva sezvo vange vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela ava vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now, the gazette is still there. I see they still pursue the issue with Zimbabwe in there. I see my government papers are banned.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neatoti yo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau.
I'm sorry, I can't comment on that. Apparently it was not the police who sent down the sheriff of the court.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.